Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo mbudzi 1 2020 makatirira ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi mumwe munhu ofa nechirwere checovid-19 kuBulawayo asi kumasvingo nekumashonaland east hakuchina kana munhu ari kurwara nechirwere ichi panguva ino mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa vanoudza mapurisa kuti achenure zita ravo panyaya yavari kupomerwa yekuti vanodyidzana namuzvare Henrietta Rushwaya avo vakasungwa nemapurisa panhandare yendege muHarare vachida kubuda negoridhe munyika zvisiri pamutemo vachienda kuDubai America yoita sarudzo dzemutungamiri wenyika nemusi wechipiri iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Bazi rezveutano rinoti mumwe munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 muBulawayo neZuro. Izvi zvinoreva kuti vanhu vafa nechirwere ichi nyika yose vave mazana maviri nemakumi mana nevatatu kana kuti 243. NeZuro vanhu vashanu vakabatwa nechirwere ichi uye vose vari kuBulawayo. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika vave zviuru zvisere nemazana matatu ane makumi matanhatu nemanomwe kana kuti 8367 vanhu gumi vakaporawo kubva kuchirwere ichi nezuro uye vanomwe vacho vari kuBulawayo vamwe vatatu vari kumasvingo vapora nyika yose vave zviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 7894 vanhu vachiri kurwara mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 230 pavanhu vari kurwara ava zana nevaviri kana kuti 102 vari muBulawayo uye makumi matanhatu nevatatu vari muHarare asi kumashonaland east nemasvingo hakuchina kana munhu mumwe chete ari kurwara necovid-19 pari zvino ko chii chiri kupa kuti zvinhu zvisamire zvakanaka kuBulawayo panyaya yekurwisa chirwere ichi tabata nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamira chitungwiza hospital Dr. Enoch Maida
Chokutanga mafigiri kuBulawayo angava anoratidza kuti kune vanhu vakati wandei asi nyangwe nomuna mamwe maguta makuru sana Harare kuri kuratidzawo kuti mafigiri iwayo anopota achiratidza kukwira evanhu vanenge vafa nechirwere checovid-19 asi zvikuru takatarira maguta makuru chisanganisa neBulawayo neHarare ndechekuti masamples anenge atoro haya kutesta COVID-19 anobva nyangwe kunzvimbo dzee dzakapoteredza achibva kune mamwe mataundi madiki achibvawo kune zvimwe zvipatara zvinenge zviri mumadistrict
ko izvi zvinoitirwei Dr. Maida
kuitira kuti vandoisa kulab manational labs anenge ariko ndosaka vanoita inonzi batching saka kana results akabuda achiratidza kuti abva palab iri muBulawayo zvingorevi kuti masamples emuBulawayo chete saka anokwanisa kunge ari masamples abva nyangwe kune dzimwe nzvimbo kana mamwe mataundi anenge akapoteredza chechipiri ndechekuti tichaonawo kuti Bulawayo ina vanhu vakawanda vanodyidzana kana kuita macross border kana kuenda kunyika dzakaita seSouth Africa neBotswana kunenge kuine vanhu vakati wandei vane utachiona hweCovid-19 kana kuti vanenge vashaya neCovid-19 zvikuru sei South Africa ndiyo ine mafigiri makuru munyika mucontinent yeAfrica muchaonawo ndiyo ine mafigiri makuru evakabatwa neCovid-19 uye vakatofa nechirwere cheCovid-19
saka dambudziko rinozonyatsouya sei apa
nokuda kwekufamba kwakati wandei pakati peZimbabwe uye zvikuru neguta reBrouwer reBulawayo nenyika yeSouth Africa kana Botswana tinopedzisira tava nohuwandu hwevanhu vangangova vanopinda muZimbabwe vane chirwere cheCovid-19 vamwe vachizopedzisira vashaika nokuda kwechirwere ichochi.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamira chitungwiza hospital Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million vabatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mana nemaviri ane mazana masere nemakumi matanhatu nemapfumbamwe kana kuti 42,869. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica yose. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi mana nematanhatu kana kuti 46 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vadarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 230,000 uye vabatwa nechirwere ichi vachidarika zviuru zvipfumbamwe kana kuti 9 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 million asi vapora vachidarika mamiriyoni makumi matatu kana kuti 30 million. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa vatumira mashoko kuvatori venhau vachiti mapurisa anofanira kubuda pachena panyaya vari kupomerwa yekuti vanodyidzana namuzvare Henrietta Rushwaya avo vakasungwa panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport vachida kubuda negoridhe munyika zvisiri pamutemo vachienda kuDubai. Goridhe iri rinonzi rairema makirogiramu matanhatu. Mumwe akasungwa namuzvare Rushwaya vaGift Karanda ndivo vanonzi vakaudza mapurisa panhandare yendege iyi kuti goridhe iri raiva raamai Munangagwa nemumwe mwanakomana wavo Collins. Asi amai Munangagwa vari kuramba mashoko aya vachiti kana mapurisa aine umbowo anofanira kubuda pachena kana kuti oudza nyika kuti havana mhaka pamwe nemwanakomana wavo. Vanotivo ivo havaite zveuori. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti sezviri padande mutande remapurisa reTwitter kuferefeta kwavakaita kunoratidza kuti vakaranda vaireva nhema apo vaiti goridhe iri rainge riri ramai Munangagwa nemwanakomana wavo. Hatina kukwanisa kunzwa divi regweta ravakaranda sezvo ivo vari mutirongo. Kunyange hazvo vamwe muzanu PF vave kuramba kuti muzvare Rushwaya havana ukama nemutungamiri wenyika bepanaure Herald nemamwe mapepanhau ari pasi pehurumende aigara achinyora makore ose adarika kuti vane ukama. Zvichakadaro mutungamiri wenyika vaMunangagwa vakaparura mutembo wechimbi chimbi kana kuti statutory instrument inonzi 261 yekuti madzimai evanenge vambotungamira nyika kana kuti mafirst ladies vapiwe mari yemudyandigere. Zimbabwe ine madzimai maviri akadai pari zvino anoti amai Janet Banana naamai Grace Mugabe. Zvichapiwa madzimai aya zvinosanganisira vachengeti, vashandi vemuhofisi nekumba, imba yekugara, motokari nhatu dzinosanganisira yemhando yeMercedes Benz E300 series dzavanenge vachipiwa pamakore mashanu oga oga. Vachapowawo mari yendege yekushanya kunze kwenyika uye vachibhadharirwawo mitero yedzimba nezvimwe. Gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vaudza bepanhau reNewsday kuti hapana chakaipa chakaitwa navaMunangagwa sezvo madzimai aya achifanirawo kuchengetwa zvakanaka. Asi vamwe vari kushora danho iri. Mukuzeya nyaya iyi tabata munyori mukuru wesangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo.
Pana zvakashata kana vanhu vakabhadhara pensheni yavo vachiri vapenyu kana vange vachishanda. Mujandigere inyaya yekuti munhu paanenge achishanda anenge achibhadharira mangwana yake sabashandi vakawanda vanobhadharira ma pensions akasiyana siyana including inobatwa nemtemo yeNASA saka ma pensions ayano siyana siyana asi zviripo ndezvekuti unozvibhadharira iwewe kuti kana wakutozorora wozowana kubatsirikana hapana zvakashata kuti vana kana kuti mukadzi apiwe muchandigere pamari yababa kana kuti vava asare achipiwa mari yakakontributa nemudzimai paanga achishanda hapana zvakashata asi zvakakosha ndezvekuti wakazvibhadharira iwewe
pari zvino asi tiri kunzwa vashandi vakawanda munyika vachitivo vari kutambira mari shoma shoma zvikuru yemudyandigere asi tiri kuona kakunge ava mamwe madzimai vanenge vamboita vatungamiri venyika vachipohwa mari yakawandisa zvikuru
hadisi kuona chiri chinhu chakanaka kuti vamwe vobatwa zvakanaka vamwe vobatwa zvisina kunaka toona vamwe vari varombo vamwe vopiwa zvakawandisisa zvinenge zvisina kunaka tinoda kuti vashandi vese zvavo nemhuri dzavo dzibatwe zvakafanana
ko panyaya yekuti dzimwe mari dzinenge dzichitotarwa naiye mutungamiri wenyika anenge aripo panguva iyoyo
hatisi kuona zvakanaka zvekare zvekuti president ndiye anenge achidecida kuti ndezvipi munhu zvaanopiwa sejadigere tirofunzira kuti mutemo ndiwo unofanira kutotaura kuti munhu anopiwa zvakati nezvakati 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 noti kuti president panguva nenguva president ndiye anenge achikwanisa kutaura kuti ndezvipi zvaanopiwa tingangoona dambudziko rokuti kana uchivengiwa napresident anenge apinda wokutorera zvaunofanirwa kuva uchiwana pamutemo saka simba riri kupiwa president rokuti ndiye anodecida zvokuti unopiwa chii tikuona kuti chinhu chakatoshata futi ichocho
iyo Zimbabwe inayo here mari yekupa madzimaya
nyika yakagara isina mari zvayo asi nyaya yepension kana mujadigere inyaya yekuti unenge wakachengeta mari yacho iwewe unenge waibhadhara iwewe kana kuprivate sector kune vanhu vanenge vachishanda vari machief executive officers kana kuti mamanagers vachizvibhadharira hatisati tambosangana nemabenefits akafanana neaya taona ari kupiwa the former first family zvakuita as if inyaya yekutengana kana kuti munhu ari kugadzirira mhuri yake
munyori mukuru wezctu vajafet moyo vari parunare muharare vanhu vanodarika mamirioni makumi mapfumbamwe vatovhota musarudzo dzemuamerica idzo dzinoitwa zviri pamutemo musi wa3 mbudzi mushure memakore mana oga oga asi nekuda kwekupararira zvakanyanya kwechirwere checovid-19 muamerica matunhu akawanda akatumira vanhu mapepa avo ekuvhota kuti vagotumira nepost office dunhu rine vanhu vakawandisa vavhota kusvika pari zvino ndereTexas rinonzi rine vanhu vanodarika mamirioni mapfumbamwe vatovhota dunhu iri rakakosha zvikuru musarudzo dzemuamerica sezvo sarudzo dzisingakundwe nemunhu anenge avhoterwa nevanhu vakawanda asi kuti matunhu ndiwo anovhota dunhu rega rega rine zvibodzwa zvakasiyana siyana zvichienderana neuwandu hwevanhu varimo semuenzaniso dunhu rine vanhu vakawandisa muamerica icalifornia uye ine zvibodzwa makumi mashanu nemashanu kana kuti 55 musarudzo Texas ndiyo inotevera iine zvibodzwa makumi matatu nemasere kana kuti 38 matunhu ane vanhu vashoma shoma akaita seWashington DC Alaska nemamwe ane zvibodzwa zvitatu chete kuti munhu anzi akunda musarudzo anofanira kunge asvitsa zvibodzwa mazana maviri nemakumi manomwe kana kuti 270 pazvibodzwa kana kuti electoral college votes mazana mashanu nemakumi matatu nemasere kana kuti 538 vari kukwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika vanosanganisira vaJoe Biden vebato remaDemocrats nemutungamiri wenyika vaDonald Trump vebato remaRepublicans uye vamwe gumi nepfumbamwe asi vanokwanisa kuti vakunde vana chete vanoti vaTrump vaBiden amai Joe Jagensen vebato reLibertarian uye vaHowie Hawkins veGreen Party vamwe vakaita semuimbi Kanye West havanokwanisa kunyoresa mumatunhu ose kuti vakwikwidze kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya iyi tabata nyanzvi nyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Chipodendere vanodzidzisa paWellesley College kuMassachusetts muno muAmerica
inoitwa Electoral College yakagadzirwa nekuti vaumbi vebumbiro rebvumirano kana remutemo chireva Constitution vaida kuti nzvimbo imwe neimwe atinoti mastates kuda kufanana nemaprovince ekwedu kumusha ave nekodzero dzakafanana pakusarudza mutungamiriri wenyika
munga nyatsojekesa here ipapo Dr. Dendere
vaiti ivo mamwe mastates akaita sana California anenge ane vanhu vakawanda kupfuura kwatingati kuNebraska saka izvo zvakaitirwa kuti state imwe neimwe ive nechiremu chinoenderana pasarudzo zvinorevo izvo kuti mastates anobva vanhu vashoma anova nesei yakanyanya pamaelections kudarikidzira mastates anobva vanhu vazhinji
izvi zvinorevei zvinenge zvakati omei kunzwisisa kune vanhu kava vari kuZimbabwe vajaira vamwe nemunyikawo dzakawanda wanda pasi rose kuti aiwa kamunhu anenge angovhoterwa nevanhu vakawanda ndiye anenge akunda musarudzo
ndinonzwisisa kuti izvi zviri a bit confusing asi zvazvinoita ndezvekuti electoral seat iyoyo inopiwa kucandidate tingati vaTrump kana vaJoe Biden zvichienderana nekuti vareceiva mavotes mangani mustate makare imomo ndinovimba kuti izvi zvakajeka
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Chipodendere vanodzidzisa paWellesley College kuMassachusetts muno muAmerica iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vanhu vemuAlgeria vari kuvhota nhasi kuti votambira here kana kuti kwete kuvandudzwa kwebumbiro remitemo kuti ritare nguva inokwanisa kuti mutungamiri wenyika arambe ari pachigaro vanorwira kodzero dzevanhu vanoti zvekuvandudza bumbiro remutemo izvi hazvinyatsogadzirise nyaya yeutongi hwejekerere asi mutungamiri wenyika iyi vaAbdel Majid Tebboune avo vari kurapwa kuGermany mushure mekunge zvipangamazano zvavo zvabatwa nechirwere cheCovid-19 vanoti vari kuita zvavakavimbisa pavakasarudzwa muna zvita mushure mekunge vanhu varatidzira zvakasimba kuti vaisada kuti vaive mutungamiri wenyika iyi vaAbdulaziz Bouteflika vapinde musarudzo kechishanu vanhu makumi matatu nevapfumbamwe vakafa muTurkey vamwe mazana mapfumbamwe vakakuvara mushure mekudengenyeka kwenyika kwakakonzerawo kusagadzikana muzvitsuwa zviviri zvemuGreece dzimba nemimwe mudhuri zvakadonha muguta reIzmir muTurkey mapurisa emuFrance anoti asunga mumwe munhu akashandisa futi yekuvhimisa kupfuura mumwe muprista wekereke yeGreek Orthodox neZuro zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe ndinomukamuchirai muchongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega ini ndini Mike Hove sekuvimbisai kwandakaita vhiki rapfuura pachirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi nehurukuro yatakaita namuzvare Tafadzwa Matinenga chizvarwa cheZimbabwe chinogara muno muAmerica tichitarisa nyaya yekukosha kwesarudzo dziri kuitika muno muAmerica nemusi wechipiri ngatinzwei maondoro amuzvare Matinenga
se immigrant ndinogara muno muAmerica ndiyati mapolisi zvamuruda kuonawo muchungamiri achabudirira hake achiimplement
inini sechizvarwa chekuzimbabwe chakauya kunoku kuti ndiwane rubatsiro rwekuti ndione ruraramo chinhu chinonyanyondibata bata inyaya yeimmigration magariro edu sevanhu nekuwana kumapepa kuti tive vanhu vanopuwa wandutso muzvakanaka process iyoyo yekuti tiwane mapepa ine masteps akawanda inotitadzisa kuti tiite get to that level yekuti munhu unonzi wane mapepa yekuti uende kubasa saka ini ndichiona zvinhu zvakadaro zvekuti looking at minimum wage uri kutadza kushanda basa unokwanisa kuti ukwanise kubhata mabhiri ako paunogara kuti ubatsire hama dzako dzikumamisha unofanira kukwanisa uchikwanisa kuzvichengeta saka mari yatinopiwa kuno $7 an hour haikwane kuti munhu ukwanise kubhadhara rent yavo uchizvipa chikafu nemari iyoyo ka $7 you can't do anything even nasi mukadzi ukazvara ukanzi wabuda maternity leave we all know it's only from 4 or 8 weeks wakutofanira kuenda kubasa otherwise haupiwe mari so you're leaving yourself even in a worse situation yekuti even the bond between you nemwana wako and now when you look at Canada makanisa akaita sana na Canada I think they have about 6 or a year of maternity leave which is the right yekuti unokwanisa kuzodzegera kubasa uchibhadharwa futi uchipuwa mari yekuti ukwanisa kuchengeta mhuri yako neyai healthcare I think healthcare is very important kwandiri inini nepamusoro pekuti the cost of healthcare muno muAmerica it's so expensive
tochibata kanyaya yerepresentation gore rino tikuona munhu wekadzi wechitema nayewo ari immigrant ari kukwikwidza munozvionawo seizvi
aiwa ndinofara chaizvo nokuti vanofungisa the reason why ndakauya kunoku kuAmerica and ndinodaro nokuti one of the most common discussions that we have kunoku is my immigrants the issue yekumabasa how do you get into certain positions wakutona kuti yes it's possible senge ni ndiri mukadzi ndakuona kuti no it's not only possible for me to get to a certain position I can actually get to that set level yekuti kuti ndinosvikawo pachinamba ipapo chokuita maybe five pamwe mwana wangu chaiye chaiye achazvarwaka inini pamwe I might not because I'm now zvarwa muno but mwana wangu inini achakwanisa kusvikawo pachinzvimbo ichocho which is what we want for to build for our generation which is the reason why we come here and stay here you want a community you know represent well enough and I mean enough representation of black people
TG Peter hurukuro yedu ngatitarisei mabatsiro atinoita sarudzo kuZimbabwe uye zvenyaya zvematongero enyika tichitarisa zvekare mabatsiro anoita sarudzo kuno kuAmerica nenyaya zvematongero enyika mungati pane zviripo here zvatingadzidza senyika yeZimbabwe
I think pane zvakawanda zvatingadzidze senyika yeZimbabwe and I understand kuti right now kuZimbabwe vachiwingwa vanenge vakataura kuti ma-by-elections ete
ongu ma-by-elections
asai because through munguva ye COVID pasi rese tine COVID but COVID haisi kureva kuti ma fundamental rights and ma constitutional rights like the right to vote has to be undermined it's important kuti ti protect ma rights iwayo there is no reason why we have to not protect our constitution if it's a matter of kuti zek ifunge kuti okay tozvifambisa sei it can learn other countries are having elections in the midst of the pandemic kuno kuAmerica tataro tichiita kuvhota kuMalawi vakavhota nemamwe other African countries vese vakavhota we can learn and see kuti what have they gotten right and what have they gotten wrong during this pandemic asi vachivhota I think it's a matter of balancing thing muchiita ma policies kuno kuyevyev early voting we still have the mandatory requirements to kana no vote unoenda ukapfeka mask yako muri 6 meters apart atisi kuungana the same way can be taken
I want to tend mzvari matinenga nekupinda muchirongwa Mure Zimbabwe nguva ndiyo yadyanana tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi musakanganwe kuteerera chirongwa chedu chelive talk nemusi wechipiri apo tichange tichikupai zviri kubuda musarudzo dzekutsvaga mutungamiriri weAmerica 89 pm Mure Zimbabwe pano panefenyuro yestudio 7 anokuonekai nemufaro ndini wenyu Maikove bye bye
tinotenda zvikuru Mike iko zvinotochienda kuna tanonoka wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
Jesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu munondipa simba Jesu simba rangu simba rangu
Makadi niko vatereri ndini tanono kawande nasi jina mufundisi David Simango kuti tipedzise musoro wenyaya yezvinoreva kuguma kwenyika.
Manheru akanaka baba hwande nevatereri vese veStudio 7. Mubvunzo iwoyu unozikanwa zvikuru nevana vechikoro vanodzidza Bhaibheri. Vanotaura vachiti mubvunzo uyu wakarerekera kuchidzidzo chavo chavanoti eschatology, kureva kudzidza kwezvinhu zvichauya kana kuti future things, zvinhu zvinotevera. Wakabvunzwa zvekare mubvunzo iwoyu nevadzidzi vaJesu vachimubvunza pana Mateo chapter 24 pamusoro pekuguma. Regai nditsanangure ndichiti zvinhu zvose zvakasikwa zvine nguva yazvo. Nyange kuna muparidzi, kuna Ecclesiastes kana kuti muparidzi inotiudza zvekare kuti zvinhu zvose zvine magumo, zvine nguva yazvo. Pachapter 3 hapana chinhu chakasikwa chisina magumo. Chisingagumi chete ndimwari.
Kufa kwemunhu ndiko kuguma kwenyika here?
Hongu, kufa kwemunhu chimwe chiratidzo kana kuti mviro kuratidza kuguma kwenyika, nokuti vanhu ndiyo nyika. Saka kufa kwevanhu kana kuti kuparara kwavo isaini kana kuti chiratidzo chokuti kuguma kwavo kwasvika. Nyange pasiri chiripo richienderera mberi, asi upenyu hwomunhu kekare hunokosha kuti tizive kuti upenyu hwake uhu ndihwo hunomupa kuti magumo ake asvika.
Njodzi dzatinoona dzinowira nyika dzakaita sezvirwere, hondo, mafashamu nezvimwe, hakusiko here kuguma kwenyika ikoko?
Ndidzo mbiro dzokuratidza kuti nyika yaikuenda kunana taisireva kumagumo. Zvose zvamunoona zvinoitika panyika pano zvine zvazvinotaura. Saka Jesu achitsanangura pachapter 24 unoti zvinhu zvose izvi zvamunoona mafashamu nhamo nekurwa nekundengeneka kwepasi nezvinowira nyika zvichatanga kuitika kuguma kusati kwavapo. Saka zvotiratidza kuti tiri munzira yokuenda kumagumo. Chirwere chatiri kuona ichi checovid-19 ndeimwe sign yakataurwa naJesu pana Mateo 24 kuti kuchavapo nezvirwere zvakawanda. Zvirwere zvacho muri kuzviona Omega, hapana munhu angada kuturikira. Saka zviro kwazvo nyika yatiri kurarama inyika yaikuenda kumagumo.
Chii chinoitika mushure memagumo?
Deno Adama naEva vasina kutadza. Mwari wakanga akaronga kuti vanhu vararame panyika pano nokubereka vana vavo vaine upenyu husingaperi, vachiteerera Mwari, vachirumbidza Mwari, vachiona zvisikwa zvaMwari, vachiita mabasa mazhinji akanaka, vachirarama upenyu husingaperi. Asi nokuda kwechivi chakauya manje, upenyu hwakabva hwagurusirwa, kutaura kuti nyika inoi paichaguma ichizoitwa inonzi renovation kana kuti paichazotsva nomoto ichitangiswa kuti isikwe patsva. Ndopatinozoona isusu mukudzidza kwedu shoko raMwari kuti nyika ichazonge ichizosvika pakuzopiswa nomoto kuitira kuti Mwari atange zvinhu zvitsva. Kubhukura zvakazarurwa rinotiudza kuti tarirai ndinosika denga idzva nenyika itsva. Saka kana zvinhu zvichisikwa zviri zvitsva, kutaura kuti zvekare zvinenge zvapfuura, ndiko kuguma kwenyika ikoko. Saka kuguma kwayo kutaura kuti zvinhu zvakashata, Satani namadhimoni ake nezvirwere zvichazoparadzwa zvose izvozvo, pozotangiswa kuzvitsva zvinohumwari zvakanaka zvinopa vanhu upenyu usingaperi. Saka nokuti chidzidzo ichi chakakurisa, ndinongotaura zvidimbu chete chete zvingangotibatsira kuti tive nechiedza chokuziva katiri kuenda nechidzidzo ichi.
Mufundisi Simango, tinokutendai zvikuru nemashoko enyu.
Tinotenda zvikuru baba hwande nevatereri vose. Munhu mumwe nomumwe ngaagadzirire upenyu hwake, agadzirire upenyu hwake kuti kana magumo achisvika paari awanikwe akagadzirira.
Vateereri, nhasi tapedza kutarisa nyaya iyi. Svondo rinouya, ndimi munenge muchitiudza zvamunofunga tisati taenda kune imwe nyaya yezvechitendero. Tumirai mazwi enyu kana kuti maaudio enyu pawhatsapp number dzezvechitendero dzinoti 001-301-919-8140. Kurumidzai kutumira mazwi enyu kuti vamwe vanzwewo pfungwa dzenyu panyaya iyi. Ini ndini Tanono Kawande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanono Kawande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. mumwe munhu ofa nechirwere cheCovid-19 kuBulawayo, asi kumasvingo nekumashonaland east hakuchina kana munhu mumwe chete ari kurwara nechirwere ichi pari zvino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ulambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 1 kuLwezi 2020 ngoGifts Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kulomuntu obulewe iCovid-19 izolo eZimbabwe, osinokulabantu abedlula amakhulu amabili 234. Asebebulewe ngumkhuhlane lowo. Unkosikazi Auxilia Mnangagwa uthi kasilo lakhe igolide elatholakala sesikhomeni sikankosikazana Henrietta Buswaya, okuthiwa wayefuna ukuyalithengisa eDubai ongekho emthethweni. Kulo bantu abafika phose izigidi ezilikhulu 91.6 million asebevote kukhetho eMelika oluza kwenziwa ngolwesibili.
Kulo nyaka banenga kakhulu abantu abayenze early voting.
Umculi olodumo uCalvin Nhliziyo usengcatshiwe koBulawayo.
uBulawayo usukumile ngobuningi bakhe, lami ngisuke ngikhuthaze ukuthi at least umuntu wakithi laye ubekiwe kwamhloniphi.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi kulomuntu eZimbabwe osanda kubulawa ngumkhuhlane weCovid-19, labahlanu abahlolwe izolo batholakala bele coronavirus. Uhlangothi lolu luthi umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula amakhulu amabili namathumi amane 243 soloko waqhamuka eZimbabwe ngombibitho lonyaka. Luthi sokulabantu abedlula inkulungwane eziyisitshiyangalombili namakhulu amathathu 8,367 asebahlolwa batholakala bele COVID-19 elizweni. Abafika phose inani elifanayo 7,894 sebaphepha kumkhuhlane lo. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University City sokulabantu abafika phose izigidi ezingamajumi amahlanu 47 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Unkosikazi Auxilia Mnangagwa uthi kasilo lakhe igolide elatholakala lisesikhomeni sikankosazana Henrietta Buswaya, okuthiwa wayezama ukuyalithengisa kule Dubai okungekho emthethweni. Unkosikazi Mnangagwa wethule lokhu kulandela imbiko ethi wayenesandla ekuzameni ukuyathengisa igolide leli ubekhangelelwe ukuthi lizathengwa ngemali efika 330,000 United States dollars. Iphephandaba leHerald lithi unkosikazi Mnangagwa ukhala ngokuthi imuli yakhe ithethiswa sonke isikhathi ngabantu abafuna ukuyingcolisa. Uthi amapholisa kumele aveze ukuba okhulume lokhu ubejongeni. Amapholisa athi umnumzana Gift Karanda watshela abanye babo eRobert Gabriel Mugabe International Airport kubotshwa unkosazana Ruswaya ukuthi igolide latholakala lifihliwe esikhwameni sikaRuswaya lalingele likankosikazi Mnangagwa. Ukaranda wetheswa icala lokuzama ukuvimba amapolisa ukuba abophe uRuswaya ukuba legolide engelamvumo lokuncedisa uRuswaya ukuthi athengise igolide leli ongekho emthethweni. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana George Charamba, isikhulumeli sikamongameli, ngokwethulwe ngunkosikazi Mnangagwa obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. uRuswaya ubothwe lamapolisa ambalwa akuqela owensitha okuthiwa ayezama ukumncedisa ukuba ayithengisa igolide eDubai ongekho emthethweni. Umculi werap obelodumo kakhulu eZimbabwe lakwamanye amazwe uCalvin Nhliziyo ungcwatshwe namuhla eLady Stanley Cemetery koBulawayo. Umnumzana Desmond Ntini isakhamuzi sakoBulawayo uthi bekulabantu abaningi abavalelise uCalvin wabulawa imota engozini yomgwaqo ngeviki ephelileyo. UMike Hobe uzasethulela okuningi ngodaba lolu kuhlelo lwabatsha. Abantu abafika phose izigidi ezilikhulu 91.6 million sebevotile kukhetho lweMelika oluzakwenziwa ngolwesibili. Abavotayo basebenzisa iposo, amabhokisi okuvotela lokuya endaweni okuvotelwa khona. Ziningi izabelo ezivumela abantu ukuthi bavote kusetshenziswa indlela lezi. Abancintisa kukhetho lolu umnumzana Donald Trump lowayengumsekeli kamongameli umnumzana Joe Biden bakhangelwe ukuthi bazaphetha ukukhankasa kwabo kusasa. Baningi abadabuka eZimbabwe asebevotile kukhetho lolu. Omunye wabo ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala eSeattle esabelweni seWashington State.
Okukhanya abantu begijima ngakho yokuvota, ngithina ngapha sivota nge uyathunyezelwa wonke umuntu nje i-voters ballot awumeleli ukuthi uzuyicele kasiwacele. Ubususikhethela wena ukuthi uzavota uyevisela i-ballot box, i-ballot paper yakho masinyane kumvumelela ukuthi uyevota ngelanga langakhona. Kodwa mina hayi eyami i-ballot labanga kwami sesewethu sesewavisele ngabona sokuze kule viki ebuyele sesayakhangela lokuthi ubone ukuthi i-ballot paper yakho itholakele yini. Kodwa abantu abakuqapheleyo ngapha abavotayo abavota ngamaphepha abathunyelwa amaphepha wabo kudala sikhangelela ukuthi abantu bayacebisana ukuthi kungaviselwa ungabusavisela iphepha ngepost uhambe uyefaka ema-library kumbe ema-ofisini lapho uhulumende akukhombela khona ngoba besesabela ukuthi i-post office ingaphosisa amaphepha njengoba kule ndaba ezinkulu ezikhulunywayo ngokuthi amaphepha angekeli ukufika ama-voters ballots angayekeli ukufika mhla welanga wasozabalwe.
Unkosikazi Ndlovu uthi sebencedisa okwamanje abantu abangakavoti.
Sizama uncedisa ukuthi siyavolontiya nje ukufona fonela emafonini uncedisa ukuthi abantu bayivota njengezindaweni ezikhatshana eziliziphithiphithi njengabo Wisconsin.
Umnumzana Dan Moyo umgcinisihlalo webandla le-MDC kule Melika elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kuphe uthi laye usevotile kukhetho lolu.
Ngivote e-South Riding lapha eVirginia duze kwala engihlala khona. I-process yakhona ilula kakhulu. Uyafika lapho nje bekungela ama-line kungithathe less than 10 minutes ukuthi ngivote. Uyafika lapho ubanikeza i-ID yakho ba-check ukuthi uyi-registered voter bakuni then mabekuthola sebekunikeza i-ballot paper. Uyathatha i-ballot paper uye ku-secret place laphana ukuthi uvote-ke i-secret ballot. Then mawuketa lapho uthatha leyo ballot paper uyifaka ebhokisini lakhona elirida elileyo scanner esirida i-barcode ukuthi register ivote yakho and usuqedile uyaphuma uyazihambela.
Uthi baningi abantu asebevotile kukhetho lweMelika.
Kulo nyaka baningi kakhulu abantu abayenze early voting ngoba ama-states amaningi avulile ukuthi abantu bavote early bengalindi ukuthi baye kuma polling station mhlaka 3 November ngelanga le election. I think lokhu kuzosiza kakhulu ukuthi kungabe lama crowds since iCovid isibona ihlasele la. So abantu ba interested ukuthi bavele ivote yabo ingene masinya bangazihluphi kakhulu nge Tuesday uyalinda emalayinini bebeze exposure so into enhle kakhulu.
Kulezabelo ezigoqela iPennsylvania, Wisconsin, Florida, Michigan, North Carolina lezinye okukhanya kuyizo okumele uTrump loBiden banqobe nxa befisa ukuthi bangene esikhundleni sikamongameli. Abanye abantu kwele Zimbabwe bathi balulandela kakhulu ukhetho lweMelika loba nje kukhanya engani kalusuze luguqule impilo kaZulu. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Bakhona abancoma indlela ukhetho lweMelika olulungiselelwa ngayo, kube khona njalo abanye abachothozayo besithi kuyaxokozela okumangalisayo ukhetho lolu. Umnumzana Effort Ncube olandela ezombangazwe uthi luqakathekile ukhetho lweMelika.
Ukhetho lweMelika luqakatheke kakhulu empilweni yabantu beZimbabwe nasemhlabeni wonke jikelele. Ilizwe elinamandla elincedisa kwezomnotho nxa ulobudlelwano obuhle lalo impilo ijwayele ukuba nhle nxa ungela budlelwane obuhle lalo ijwayele ukuba mbi ibe nzima ebantwini balelo lizwe kodwa ke nxa singadlulisela kubo abasemelika sibukele kuyadonselwana ngendlela esingazange sayibona phambilini kodwa asithembeni ukuthi kuzaphuma okuqondileyo kuhlonitshwe lokho okuyabe kube yisinqumo sabantu kungakhathalekile ukuthi kuqonde ngaphi
umnumzana mbuso ofuzwayo wenhlanganiso yeibhethu likazulu uthakazelela ukuthi amabandla aphikisayo akhankasa emphakathini njengebandla elibusayo
sibona inhlangothi ezincintisayo zonke bezikhankasa ngokufanayo kungela oncindezela omunye wonke umuntu bekhuluma lokho abona kungamnikeza usekelo okungafaniyo lesokubona kusenzakala lapha ekhaya kubana abaphikisayo bavalela imhlangano kuyatshaywa kusetshenziswa ingatsha zikahulumende ukuncindezela imelika sibona wonke umuntu ephiwa ithuba ngokufanayo
umnumzana Believe Gawule owebandla lezanu PF uthi umkhuhlane we-COVID-19 ungamlahla phansi umongameli Donald Trump
wehlulekile uTrump indlela abambe ngayo indaba ye-COVID leyo yenze abantu bagcina bevele bese bembona sengumuntu oyisehluleki kuncedisile ukuthi imdeni yakhanye engumuntu ongatholanga umuntu ongamphikisa sibili
umnumzana Felix Mafa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Movement for Democratic Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi ukuphumelela kokhetho kusezandleni zabantu bakwele Melika
hayi ama-elections e-America azaba isiboniso ukuthi amazwe wonke bahambisa njani ngoba khathesi sibona ngani i-America silahleka mpela thina sifuna ukuthi konke okwenzakalayo kube semthethweni kungabi lebandlululo abantu bakhetha abakufunayo
bakhona abanye abathi ukhetho lolu kalusoze luguqule lutho eZimbabwe omunye wabalombono lo ngumnumzana Everton Nyoni ohlala kobulawayo
nxa sikhangelele indaba zokhetho lezi ezikhona khathesi ngibona ingani akutsho okukhulu ngamanye amazwe ngabone ekhangeleleyo ukuthi mhlawumbe kulalo kulalwana umongameli kodwa ke siyakwazi ukuthi okuvele kuhloswe yi-America kuyafanana ngoba singakhangela wonke umongameli ongenayo wele America kulezakhe izimpabe ezaziyi ikhwezela injongo ye-America ihlala ivele ifana akula ukuthi kungene uphi umongameli sokuzaba lenguquko inguquko iba khona kibo phakathi khonale empilweni zabantu be-America kodwa ke kwamanye amazwe akulani lutho lokhu ngoba imithetho ye-America ayintshintshi ayiguquki ihlala ifanana kungaze kungene umongameli omutsha
umhlaba wonke jikelele umelele ukubona okuzaphuma kukhetho lolu ngimele Studio 7 wobulawayo ngingubathabile Masuku
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumakakasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave
singangeni kusigaba esilandelayo sike sihlangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abantu abaningi kwele Melika bathi bakhathazekile ngokhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngolwesibili bathi sebediniwe ukukhankasa okwenziwa ngabancintisa kukhetho lolu umongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden banqikelana kukhetho lolu ngolwesibili umongameli wakwele Tanzania umnumzana John Magufuli usenqobe kukhetho olusanda kwenziwa wathola amavoti ayisilinganiso sokwedlula amajuni ayisitshiyangalombili ekhulwini 84%. Abaphikisayo bathi ukhetho lolu kalwenziwanga ngemfanelo. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko
ngelobaba mkhulu.
Uthelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa nonkosikazi Sakhile Liline uMadube ingcwethi kwezamasiko esintu. Madube siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga
kukhulu ngiyabonga lelana nami. Yey, lamta uhlelo esikhulu ingxoxo yethu imayelana
labo babakazi. Obabakazi abasekho kulezi suku basabalele sebasemhlabeni wonke jikelele. So ke abasakhulayo abangamantombazana bachetshiswa ngobani kulezi suku?
Lezi suku iningi lamantombazana selichetshiswa ngomama babo. Sekuleleya indlela yokuthi umama sekwanisa ukuthi i-relationship yakhe lomntwana wenkazana amsondeze eduze anelile. Angitshele ukuthi noma nga ulosuku yakuyoyizeli but kuko abanye ubabazala umabakazi basasekhona bese besala ndile amasiko besiyatini ukuthi babakazi nangele 1, 2, 3 but akusavamanga njengakudala.
Singathi-ke kulabo obabakazi abangasekho khona bagcina betshelwa ngobani ngaphandle kwabomama?
Yebo, abanye bekusuku abanye bababuza kubangani abanye bezama ukuthi bacinisise bezenzele bodwa but omama athethi umama nogogo yibo abantu esebedlala imindima ukuthi na ukuthi umabakazi bakho bebekakungasekaplanisomeziteni yokumama umama kudebi umama sasoza kulahlekile njalo asoza kuayidenteneni sozakunethi ezigayida njengomzali ekutengisukuthi lokhu kubi lokhu kakubi lokhu kuhle lokhu kakuhle labo babakazi abanye but kwezinye isuku kuzama umama umama uyathatha intana kwey'nkazi ngahlalela phansi amelile amelile amtengise indlela ukuthi lokhu kwenzakala sitole lokhu akwenziwa sitole lokhu kwenziwa sitole lokhu akwenziwa sitole hhayi ma uhambile uyalayela hhayi ma uhambile ungabeki isuku hhayi ma uhambile yenzukuthi loba bakho engaboni ukuthi uhambile engiwumama aphinda adlalinde nawe bangabakazi.
Sikhathi vele kumele bechithisweni
abantwana abangamankazana izinto bazicetisayo zinto eziningi ezithathenini. Okokuqala umntwana wenkazana uma esiqalisa ukuthomba kumele umfundise umcebise ukuthi nxa kuyukuthi isindleni lezinto engokuthi sithomba mntanami abantu abangobaba akufanelanga ngidlalele eduze kwami lapha umuntu ongaba ma esivumeleni yenze so umuntu ongaba ma esibamba lapha kumele ungavumi njalo kumele ukuthi nxa umntwana wenkazana ezikhathi ngendleleni ikuyakuyabesesenza ukuthi umntwana kele kumele umfundise ngokuthi na ekhula azokwazi ukuthi lokhu kosaka kwenziwa umntwana wenkazana lokhu kwenziwa umntwana wenkazana nxa lokhu ngikwenza kumelanga akamile ukuthi ngezinto ezinye so umntwana wenkazana kumele uziphathe.
Ye, kodwa kuyasebenza isikhathi sonke kumbe akusebenzi?
Kuya ngokuthi umntwana umntwana onjani. Kuya ngokuthi sigoqugoqile yini simanga sagoqele. Ngathi sesinomile kini sisithi siyasigoqa sigoqele. Hhayi asigoqele. But ngavele xa sisigoqa sisemanga siyagoqeka nje sigoqele kuhle. Ayi ngumntwana olalelayo, ayi ngumntwana ohloniphayo. Ayi ngumntwana ozaziyo, ayi ngumntwana oyazi imvelaphi yakhe. Ayi ngumntwana onesiko elihle. Unesisasenzi unomntwana olandela iphitho kwabazali ekhaya.
Phosele ukugcina maduli.
Hayi siyabonga kakhulu tatita siphitho kwabakazi nxa besasekhona abangabi lowo mkhwawu kungena nokungabi nomusa ebantwana babane wabo kumbe abantwana basekhaya bize babakazi abakatelisekuhle bahlalela ngaphansi babasemsindlela babatengisekuthi lokhu ngeke kube kuye kuhle kusiba kuhle kusanjani.
Sasezintuwa ukuthi sibonge unkosikazi Sakhileli neyomadube. Le incwadi kwezamasiko esintu Madube sibongile ungajika kusasa mama.
Babethethela amadlozi begcina amasiko wethu owakusenziwe mandla.
Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Bazalwana abathandekayo siyahlangana njalo namhlanje njengenhlalayenza ngamasonto wonke ntambama sizwe sabelane ilizwe eliyavuselela umphefumulo yethu. Namhlanje-ke ilizwi lethu sihlangana lalo encwadini yabaseroma njengoluba kwapawuli isahluko sesificaminembili indima yamashumi amathathu lanhlanu sesiya kuma endimeni yamashumi amathathu lesikhombisa. Baba Seroma 8, verse 35, sisiya ku 37. Ufundeka kanje. Ngubani oza kusahlukanisa nothando lukaKristu na? Noma ukuhlupheka, noma ukubandezeka, noma ukuzingelwa, noma indlala, noma ukuhambaze, noma ingozi, noma inkemba na? Verse 36. Kulotshiwe ukuthi ngenxa yakho sibulawa usuku lonke, sithiwa izimvu zokuhlatshwa. Verse 37. Kepha kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo. Ilizwi leli uPawuli walibhalela baseRoma esebone ukubana abantu baseRoma kuningi okokubakhathaza kuze kufinyelele lasekholweni lwabo. Ngobana umphefumulo kumbe inyama kumbe ingqondo xa ingahlalisekanga kuningi okonakalayo. UPawuli wakhangela abantu baseRoma wasezibuza ukuthi kambe laba bantu sibili uthando lukaKristu baluzwisisa yini, ngoba uyatsho esebona ukuthi abantu beRoma babehlupheka njengoba silakathisi siyahlupheka. Singazakise siwuqede okusihluphayo. Sihlupheka njengemndeni, sihlupheka njengomphakathi, sihlupheka njengelizwe. Ukubalisa yikuthanda. Ngikhuluma kunjenje, ezakho inhlupho uyazazi lawe. Uyatsho uPawuli uthi kambe sibili ngemva kokuhlupheka kulo ukuncindezelwa noma ukuzingelwa noma indlala. Indlala ke azikhulumi ngayo, akekho umuntu ongathini indlala kayazi, ikakhulu kule minyaka kweleli elakithi indlala idlala ngabantu. Uthi lanxa kutholakele okuncane sibuye sihluphane silethe ukuncindezelana ngokukhethana kulokho kudla, ikakhulu abahlala ezabelweni. Ngokubana sivele singabantu bokuhlupheka, sithi sihlutshwa zinhlupho ezinye, indlala isihlasele sikuncitshwe lokho abanye abakutholayo. Sizwa njalo laba uPawuli uthi kambe sengitsho nje lazo izambatho into zokugqoka, abanye abantu ngabalakho okokwembatha mbokokugqoka, ngobana imali ngabalayo. Kangitshwe laba abahambaze ngokuthanda, ngitsho laba abahambaze ngobana empeleni behluphekile beswele ukuthi kwenzakalani empilweni zabo. Uyatsho uPawuli njalo uthi ingozi noma inkemba na? Ingozi ziningi, kutsho ukuthi langesikhathi sikaPawuli kubo abantu baseRoma ingozi zazivele zikhona, inkemba ludubo njalo kumbe ukuzingelwa njengoba esitsho ngaphansi, abantu bezingelelwa izinto abakholelwa kuzo ukubana zinhle kusona zizimbi kwesinye isikhathi. Lapho ekugcineni abe sesithi kepha kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo. Owasithandayo asiyobani, asomkhokheli esihlala laye, asobhishopu wethu, asomphathi ntambo, sengithe labo omangameli. Kayisibo abasithandayo, uwasithandayo nguKristu esihlala kuye ngokholo langothando. Nkulunkulu asisizeke, asikhulekele. Nkulunkulu ibalathi ukholo lwethu lunganyikinyeki kuwe lanxa zingena ezinkingeni. Sihlalela kusukela manje kuzoba naphakade. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zinti Mkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili nkumo.
Siyabonga kakhulu untungamili nkumo ungadinwa kusasa. Sobe isikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthokazi omuhle zimpapo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Namhla kuhlelo sixoxelo butho lezwi Rose Nyathi, ingcwethi kwezamasiko. Sixoxa ngempilo kaKelvin Mgcini Nhliziyo, umculi womdumo we-hip hop obe nodumo kakhulu kwelezimbabwe lakwamanye amazwe. UKelvin ubhubhe ngeviki edlule.
Abanaki laba
ngiyathi ngiyakwamukela kuhlelweni. Awungitshele okuningi ukuthi namhlanje emncwabeni kaThobin izinto zihambe njani.
Abantu bambekile umfo wabo uKhazi ubulawayo usukumile ngokuningi bakhe. Lami ngizizwe ngikhuthaze ukuthi ha least umuntu wakithi la ubekiwe bamhloniphi. Nxa ngithi ngiyasibanisa ngikhangela ukuthi phose bekulabantu abangu-500 amphitheater. So inkokheli zamasiko zakobulawayo zonke ongazicabangela bezikhona. Abengatsha zikahulumeni labo bekhona osomabhizimusi labo ikakhulu ontanga kade bethanda umculo kaCalvin bebebuthene kuwe umcimbi sibili omuhle abantu bakhuluma kusenhliziyweni nasemoyeni yabo. Ithemba layo lapha lele khona uzizwa ephuphumela.
Awusitshela umbono wakho mayelana ngecontribution ekaCalvin nxa sesikhangela iy'ndaba zokuthuthukiswa kwamasiko kwabantu abavela emaNdebeleni.
Ibulawayo inohlupho lokuthi abaculi bethu bandise ukulandula ukungasekelwa ngabantu bakobulawayo. Uzananzile ukuthi umajayivani ulavumolayo wathiya ezemculo ekhala ngohlupho lokuthi hayi abantu bakithi kabangisekeli.
They wanna do me like my jiva,
do me like my jiva.
Wanna kiss me up the city with a.
Lamu ngithintile umoya ukuthi eh uKhalvini maningi amashows akhe ayawasungula eyedwa. Lapho okwakungabi labantu abayangathi kwakungabantu bazana nje abangayindawo abantu abalutshwane. But abantu kade bekhona lamuhla kwi-church service kungangithinta ukuthi eh umuntu wasekelwa kangaka aluka usekelo lolu waluthola esaphila bekuzaba mnandi. Kodwa kungasenani yikho kukhona kusifa ingqobe thina esiseleyo ukuthi hayi kade kuyini esingakwenza ukuthi umphakathi obulawayo asekile abaculi labadlali bakhe ngendlela elobunono wenzela ukuthi siziphilise ngalokho esikwenzayo. Engikuthetheyo kulokhu engibona kusenzakala emalangeni amabili amathathu edluleyo yukuthi ama-artist akobulawayo alakho ukuthi abambane. Selokhu kwabikwa ukutshona kwakhe evikini edluleyo ngibonile inkokheli zamasiko zisebenzisana njalo lemphakathi ekuhleleni uhlelo oluhlonipha ukunikeza uZulu umculo omuhle uCalvin akwenzayo. Kube lama-roadshow izolo bengikhona imini yonke umgqibelo sibhoda ngamalokishi. Izimoto beziziningi abantu bephatheke emcimbini bethakazelela bechaya ingoma zakhe. Namuhla njalo ngokufanayo babuyile abanye bafaka system amanye amankampani athenga ibhokisi abanye basapota ngama-graphics. Lo lalo ukhethile afisa ukuthi ancedise ngabo. Engikubona kuyinto enhle eqakathekileyo ukuthi ubulawayo njengezihlela uyi-cultural capital uzafuze akubambe khonokho siyiqinise isiya phambili uwenzela ukuthi ezomculo lemidlalo jikelele kuthuthuke kusiya phambili.
Hayi siyabonga mnumzana ngiyathi ngamazwi akho.
Hayi siyabonga mntana.
Owa manje ngiyakhala ngoba ngijabukile inhliziyo ihlungwa yaphukile.
Kulemuli yeZimbabwe ngifila ngalezo silahlekelwe liqhawe nangempela. Silokuqiba lapha uhlelo lwabatsha sengitshaya phansi izulukandaba olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMaigobe. Thakazo muhle Zimbabwe muhle. Wathi ngilichiye ngengoma kaKelvin uthi goodbye.
Ngomoya wami ungiphulisa izinyo. Ngoba nzange mbene xesha nokuthi goodbye. Goodbye, goodbye. Ngoba nzange mbene xesha nokuthi goodbye, goodbye, goodbye. Goodbye, ngoba nzange mbene xesha nokuthi the day bengitshela ukuthi uyeza. The day bengitshela ukuthi uyabuya. I feel ngathaba couldn't help it but couldn't wait to hold you in my arms. Big ol' name, big fungo kid. Big ol' name, big fungo boy. If you're not the only person I couldn't wait to look into your eyes. Oh, my skin is calling over your double gide. If you see what's wrong over your pogide. Oh, when darling, I just say with you. Why are you such a sugar? Oh, my skin is calling over your double gide. If you see what's wrong. Oh, when time you got it, say with it. Why are you touching so galang? Uba shu, umoya wami, unge pulishi zi. Ngobu shi yengi ngetwa, lalaga shige stando sami. Uba shu, umoya wami, unge pulishi zi.
obanza ngimbene xesha lokuthi
goodbye.
Goodbye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Singakagqibi kuhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Kulo muntu obulewe yi-COVID-19 izolo eZimbabwe osekunabantu abedlula 224 asebabulawa umkhuhlane lo. Unkosikazi Auxillia Mnangagwa uthi kasilo lakhe igolide elatholakala esikhwameni sikankosazana Henrietta Roshwaya okuthiwa wayefuna ukuyalithengisa eDubai okungekho emthethweni. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lisa Gibbs Dube ngisithi asihlangane ekuseni ngo-6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.